mazuva anaya kune matambudziko ekuti pasi rese hatisi kukwanisa kusimukira zvakanaka nenhau yatingati geopolitics. Hondo dziri kurwiwa kuIsrael nePalestine. Taona Iran vane hondo futi neIsrael. KuRussia Ukraine war tiri kubuda muCOVID-19 asati apedza matambudziko eCOVID-19 akavhiringidza pasi rese upfumi hwenyika. Saka madiscussions iwaya ndo anonge achionesana nyika pasi rese vachipuwawo chipangamazano neIMF. Isu todzoka kumusha kwedu tinofanira kuzouya tinezve takabata chatinozouya tichiti taakunoimplementa kuZimbabwe kuti tisasara kumashure.
Tichitarisawo kuti Zimbabwe ichangobva kuparura mari itsvai, IMF ichiti iri kumboongorora kuti zviri kufambawo sei, munoona nyaya ichibudawo here kumucheto wemusangano uyu?
Kazhinji masaidilaini ndo kwavaifanira kunge vachitaura nyaya idzodzidzi dzemari itsva, nekunzwawo mafungiro eIMF nawo echikwereto chenyika chai chatingati national debt, nekuti vanofanira kutibatsira kuti tikwanise kuita debt resolution kana kuti wirirano yekuti torongedza sei, toronga sei urongwa hwemari tibhadhara chikwereti. Asi ndinoona kuti machances eisu senyika tinyase kunzwisisana neIMF kuti tikwanise kudiscusa nyaya idzodzidzi pachatinesei, nekuti mukatarisa kumashure uko musi wa15 October 2023 IMF yakanyora gwaro yavanoti Article 4 Staff Monitoring Report yeZimbabwe. Vakataura kuti isu seIMF hatichabatsiri Zimbabwe nyaya yechikwereti chavo chedebt ichi, takatorambidzwa nemashareholders inoamerica nekuti chikwereti cheZimbabwe chabuda chakuita unsustainable, chakurisa.
Ko zviri kutaurwawo neZimbabwe kuti iri kuda kuti vamwe kuti pamusangano weZimbabwe inofanira kukoshesa urongwa hwekudyidzana nenyika dzekumawirira nenyika dzekumabuda zuva, nekuti ndo dzine upfumi hwaakusimukira kunyanya kudarika dzekumawirira. Munoona sei mashoko yayo?
Zimbabwe inofanira kuita ukama nenyika dzese pasi rese.